manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 5/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutongwa kwemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala pamosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwatanga muHarare nhasi. Mamwe masangano ozeya nyaya gukura hundi nerunyararo kubulawayo. ANC yoramba kutambira gwaro rekuti dare reparamende riferefete mutungamiri webato iri nemutungamiri wenyika Vasiru Ramaphosa. Tichakupai zviri kubuda kubva kuFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala pamosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwatanga muHarare nhasi vachiramba mosva yavari kupomerwa iyi. VaSikala vasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaZebedhaya Bofu vaudza dare kuti vaSikala vakaudza vanhu vaive parufu rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare moBlessing Ali musi wa25 Chivabvu kunyatsime kuchitungwiza kuti muzvare Ali vakange vaurayiwa nenhengo dzeZANU PF. Vabofu vati mashoko avaSikala aya aizokanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi saka nokudaro vati vakavhiringidza nyaya yavaiziva kuti iri mumatare edzimhosva. Vachibvunzwa nemutongi wedare kuti vanotambira sei mhosva yavari kupomerwa iyi, vaSikala vapindura vachiti havana mhosva. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe. VaBhamu vati vhidhiyo iri kushandiswa nehurumende kupomera vaSikala mhosva hairatidze kuti vane mhosva yavakapara uye haitsigire zviri kutaurwa mumapepa emhosva.
Vari kuramba mhosva vachiti hava vhidhiyo yavarudzi yakatorwa pasocial media havasiva vakaiposta chokutanga chechipiri even ukatarisa vhidhiyo yacho. Zvanonzi mashoko avanonzi vakataura ivo vachiramba kuti vakavataura even munhu akambofunga kuti pokutanga ndivo vakamataura haasi mhosva takatarisana nebumbero romutemo renyika ino.
Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vatenda kuti vaudza dare kuti hapana humbowo hunokodzera kuti nyaya iyi ienderere mberi vachiti mapepa ekupomera vaSikala mhosva haana mhosva yaari kuburitsa pachena. Vabofu vati hurumende ichasvitsa zvinyorwa zvemhinduro yayo kudare nemusi wechitatu. VaNkomo vati ivo semagweta avaSikala vachazopindurawo mukupera kwezuva nechishanu pane zvinenge zvataurwa nehurumende.
Nyaya iyi trial yatanga asi pazonzi vachuchisi venyaya vamiriri vehurumende vati vanoda mukana wokuti vashinyore vachishandura zvakanyora kuti aiwa mapepa mamiriro akaita haasi kutaura kuti vaSikala vakapara mhosva. Saka naizvozvo vachuchisi vanoda kumbotorawo mukana wogara pasi vonyora ende vachange vachiisa mapepa avo pamberi pedare nechitatu isu tozoshandura zvavanenge vanyora nemusi wechishanu.
Mutongi wedare amai Marehwa nazvo Gofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chavaSikala ichi musi wa13 zvita. VaSikala vakatarisirwa mudare musi wechitatu pari kutarisirwa kuturwa mutongo panyaya yavari kuda kuti mutongi ari kunzwa imwe nyaya yavari kupomerwa amai Tafadzwa Miti yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali ageze maoko ake panyaya iyi vachiti mutongi uyu ane divi raakarerekera. Vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakazosungwa nenyaya iyi vakatobvuma pamberi pedare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda muzvare Ali. Magistrate miti mukupa mutongo wavo pakunyima vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso vakati munhu anogara achibatwa nemhosva kunyange hazvo vasikala vasungwa kanodarika makumi matanhatu asi vasina kana kumbobatwa nemhosva mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wavo kusvika vasikala vabuditswa muusungwa dzimwe nhengo dzeCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wechitungwi zanorthern paramende vagodfrey stole dzakapiwa mukana wekubhadhariswa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva yakareba asi vasikala vakanyimwa mukana uyu kakawanda ndakamirira studio 7 muHarare ndini frank chikowore
Zimbabwe Christian Alliance nesangano Republic Policy and Research Institute of Zimbabwe vari kuita musangano wemazuva maviri wakanangana nenyaya yegukurahundi nerunyararo uye kune vakuru vesangano reNational Peace and Reconciliation Commission. Munguva yegukurahundi vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nemauto e5th Brigade kuMatabeleland neMidlands. Hurumende haisati yakumbira ruregerero panyaya iyi vamwe muhurumende vachiti yaive nguva yehondo pakurwisana kwehurumende ndevaitsigira bato rezapu. Vachitaura pamusangano wanhasi uyu sachigaro weNPRC vaselonare vakurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata Justice Nare.
Tafamba zvakanaka pane vakanga vakawanda vakanga vauya kusimposium yacho yatakanga tichiita nhasi.
Simposium iyi manga muri kuedza kuti muite sei pazuva ranhasi?
Manga kutaura pamusoro nyaya yepisi yatanga tichitaura nayo kuti zvinogona kuitika here kuti nguva yesarudzo kungava nepisi kungava nekunyarara vanhu vachibudisa pfungwa dzavo dzekuti tingaita sei kuti tiwane runyararo. Vamwe vachibvunza kuti nyaya yegukurahundi yafamba sei uyezve iri pachinhano chipi. Vanyatsotaurira kuti mazishe ndiwo akabata nyaya yegukurahundi. Tobva tapedza nemaforo toko tozoenda mberi mangwana. Mangwana ndipo patinoita kuno unganisa zvose zvatataura pamusoro pazvo. Tofunga ndiyo nguva yekuti tinyatsokutaurirai kuti papurogiramu yacho yaifamba sei because mapepa acho ndaasiya kofi kuti ndinyatsokutaurirai kuti chii chatakataura pamusoro pazvo.
Madzimambo vanga varipo here pamusangano wanhasi? Ndianani vanga varipo uyezve vatambira sei zvanga zviri kutaurwa?
Kwanga kune madzimambo vaviri, Mambo Matema, Mambo Mchana Kumalo. Ivo vakanga variko vachizoteerera kuti vanhu vaiti chine pamusoro penyaya dzacho.
Munoona zvichizokwanisika here zvamuri kuda kuti zviedze kuitika izvi?
Tichaita kuti zvikwanisike. Tichaita kuti vanhu vataura zvinovanzi zvinonzika uyezve vanogona kuti votitaurira mangwana kuti kana taunganidza wose dzose evidence dziripo chii chatinoda kuti chiitike.
Sachigaro weNational Peace and Reconciliation Commission vaselonare vachitaura vari parunare muBulawayo naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. National Executive Council yebato riri kutonga muSouth Africa reANC inonzi yavhota nhasi kuti nhengo dzebato iri dzisavhote dzichitambira gwaro rekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vasiriwo Ramaphosa vaferefetwe nedare reparamende panyaya dzeuori dzavari kupomerwa. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nekomiti yevanhu vatatu rakaumbwa nedare reparamende kuti riferefete vaRamaphosa. VaRamaphosa vari kupomerwa mhosva yekuviga musofa mari inosvika mamiriyoni mana. Asi ivo vanoti mari yakawanikwa yainge iri shoma pane iri kutaurwa. Vari kunziwo vaida kubhadhara vamwe vanhu mari yekuti vasataure zvainge zvaitika sevhara muromo. Munyori mukuru vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reANC vapo Mashatile vaudza vatori venhau kuti bato ravo harisi kuzovhota kutambira gwaro rekuti vaRamaphosa vatange kuferefetwa. Vati vose vanenge vachitsigira ANC nemusi wechipiri havafaniri kuti vavhote kuti vaRamaphosa vaferefetwe, zvinozopa kuti dzimwe nguva vapedzisire vamanikidzwa kuti vange vachisiya chigaro kana kuti impeachment. Dare reparamende riri kutarisirwa kuzeya nezvegwaro iri nemusi wechipiri svondo rinouya. Nhasi muutungamiri werimwe bato rinopikisa reEFF vaJulius Malema vakuridzirawo kuti vaRamaphosa vasungwe. vaRamaphosa vanonzi vakwirawo kudare repamusorosoro reSupreme Court vachipikisa gwaro iri. America inoti kujikidzana kwayo nehurumende yeZimbabwe kwabatsira kusimudzira nyaya dzezveutano munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kukaGovi Building kumahofisi emutevedzeri womutungamiriri wenyika uye gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, avo vavanga vashanyira vakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French vati nyika yavo iri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kusanganisira munyaya dzezveutano. Amai French vati semuenzaniso pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR gore rino vabatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri mukurwisa HIV and AIDS.
Typically about US assistance through our PEPFAR program, which is HIV AIDS related programming. 2022 we spent over $200 million related to HIV AIDS related programming.
Tataura nyaya yerubatsiro rwekupiwa Zimbabwe neAmerica munyaya dzezveutano, kunyanya mari yePEPFAR inobatsira munyaya dzekurwisa HIV AIDS. Gore rino ra2022 tabatsira nemari inosvika $200 million kurwisa HIV AIDS. Mumakore gumi apfuura America yabatsira nemari inosvika $1.7 billion muchirongwa chePEPFAR.
Vatiwo akandokanga kari kekutanga kushanyira vaChiwenga vachitiwo vakurukura zvakawanda kusanganisira nyaya dzekuvandudza upfumi pamwe nenyaya dzekuita sarudzo murunyararo. VaChiwenga havana kutaura nevatori venhau nezvavakurukura naamai French. Vamwe vakuru muhofisi mavo vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti amai French ndivo vanga vashanya nekudaro vanofanira kutaura. Asi budget renyika gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotenda kuti America inobatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatsigira kuti America yabatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano kusanganisira kurwisa HIV and AIDS, malaria neTB.
America yava nenguva yakareba ichitibetsera kurwisa nezvirwere zvakafanana neHIV AIDS, TB, malaria kuburikidza nehomwe yavo yePEPFAR. Asi also pane dzimwe homwe dzavanoshandisa nerweseri dzakafanana neGlobal Fund dziri kushanda zvakare muZimbabwe dzichitibetsera kurwisa nezvirwere izvi. Tinopa kutenda kukuru.
Asi vamadzorera vakurudzirawo hurumende kuti ichishandisa mari yenyika kusimudzira utano nekuona kuti kodzero yeutano yazadzikiswa.
Asi toda kukurukura nehurumende yedu kuti ticharamba rini takazemberana nemadhona. Pari zvino tofanira kunge tanyamukawo tasumuka taakushandisa upfumi hwenyika ino hwakawandisa kudai, panze pekungopfachira upfumi.
Mune imwe unyaya, bazi rinoona nezvemadzimai razivisa kuti richange richiparura musangano wokutanga womadzimai ari mumabhizimusi kana kuti Women Empowerment Summit Expo kubva musi wa7 kusvika 8 zvita. Vachitaura nevatori venhau mara amai Julia Mukungwana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubaziri vati musangano uyu une donzvo rekusimudzira madzimai ari mumabhizimusi pamwe nekuona kuti madzimai apindawo muhurukuro dzebudiriro yenyika.
Tiri kusimudzira chirongwa chekuti icho tinge tine yatinoti Women Empowerment Summit, zvichireva izvo kuti kupa masimba nemikana kumadzimai kuti vange vachikwanisawo kupinda muhurukuro nemunyaya dzebudiriro yeZimbabwe.
Bazi remadzimai iri rinotiwo Madzimai achawana mukana wokuratidzira zvigadzirwa zvavo pamwe nekukurukura matambudziko avanosangana nawo nekuti zvingagadziriswe sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti Russia yaderedza uwandu hwemauto ane unyanzvi hwekurwisa nemuchadenga airi kutumira kunorwisa kuUkraine. Izvi zvinonzi zvinogona kunge zviri kukonzerwa nekurwiswa zvakasimba neUkraine yacho uye mamiriro ekunze asina kumira zvakanaka zvekuti ndege dzehondo dzikwanise kubhururuka. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mauto nevanhu vemuSudan vanyorirana chibvumirano nhasi chichapa kuti pave negwara rakajeka rekudzosera masimba kuruzhinji kubva kumauto. Mauto akapidigura hurumende yeSudan izvo zvakonzera kusagadzikana kwenyika iyi. Chirongwa chanyoriranwa pasi ichi chichaona mauto achidzosera masimba kune veruzhinji mukati memakore maviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vatori venhau vanofanira kuenderera mberi nekunyora kana kutipfenyura nhau dzezvedenda reHIV AIDS sezvo nyika isati yazadzisa zviga zvemasustainable development goals zvakatarwa neUnited Nations. Izvo zvinonzi nesangano reWorld Health Organization zvinofanira kuzadzikiswa mugore ra2030. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Imwe nhengo yesangano reInternational AIDS Society vaRicardo Madalozo vakaudza vanonyora nekutepfenyura nhau dzeutano muHarare vhiki rapera kuti denda reCOVID-19 rakavhiringidza zvirongwa zvokurwisa HIV AIDS munyika zhinji uye vanoti nyaya yeHIV AIDS ichiri kutsviriridza. Chiremba anoshanda paWilkins Hospital muHarare Dr. Hilda Bara vaudza Studio 7 kuti huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi huri kuramba huchiderera asi hazvireve kuti denda iri raparadzwa.
Pane zvatinenge takatarirwa pasi rose zvatinotarisirwa kuti senyika tinge tichikwanisa kuzviita. Saka tinotarisirwa kunge munyika yekwedu pavanhu 100 vari kurarama neHIV. 95 vacho kana kudarika vanofanira kunge vachiziva kuti vane utachiona weHIV. Uye tikatora vanhu 100 vari kuziva kuti vari kurarama neHIV. 95 vacho kana kudarika vanofanira kunge vari pamushonga uyo unodaidzwa kunzi maARV.
Dr. Bara vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti huwandu hwevanhu vakatapurirana HIV AIDS pamakore maviri apfuura wakati wedzerei.
Manhamba evanhu vari kutestwa HIV vachionekwa varipo iwayo anodaidzwa kunzi manew infections ari kuwedzera. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiyeuchidzwa kuti tafamba rwendo kusvika tisvike patiri. Asi hatisati taiwina hondo yacho. Naizvozvo vanotapa nhau, vanoshambadzira nhau vachine basa rekuyeuchidzana nevanhu nekutsinhidzira nekuvapa ruzivo kuitira kuti vanhu vakwanise kuita madecisions anenge achisapotwa neinformation kana kuti nedata.
Imwe nyanzvi yeutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti zvirongwa zvematenda akasiyana-siyana zvakadzoserwa shure sezvo mari zhinji dzakashandiswa kurwisa COVID-19 zvichisiyama mumatenda anenge HIV AIDS zvisina mari yakakwana. Vaendera mberi vachiti vana vacheche vakatapurirwa denda iri vachiri mudumbu mugore 2021 nokuti vanhu vainzi vagare mudzimba nekutya kupararira kwedenda iri.
Saka tinoona kuti COVID-19 yakaita kuti marizosizi mari zvinji dzakaendeswa kunyaya dzekubatsirana nawo dzeCovid uye zvakare energy yakawanda simba rakawanda rakaiswa mukudzidzisana nezvekutachiwana weCovid-19 tikakangana zvimwe zvirwere. Saka tiri kuona kuti last year gore rapfuura iri vanhu vazhinji muZimbabwe vakatanga kurelaxa kana kusaya kukoshesa zvirwere zvakaita sana HIV and AIDS. Tinoona kuti tikaita about 5,000 vanhu vakazvarwa nechirwere cheHIV and AIDS vanonga vasingachakwanisa kuwana mishonga yavo HIV vana vasingachakwanisa zvakare kuenda kuzvipatara kuti vabatsirikana nekuti kwangu nemalockdown nemarestrictions munhau dzekufamba.
Muzvare Master Tolana avo vanomirira kodzero dzevanorarama neutachiwana hweHIV vanoti denda reHIV AIDS risiri dambudziko guru.
Tinotarisira kuti vatori venhau nevapepeti venhau varambe vachitarisa nezve HIV neAIDS dzingavi redio dzingavi maintaneti kana masocial media vana WhatsApp nekuti pari zvinoizvi tiri kuona kuti HIV neAIDS richiri dambudziko. Kana tichitarisa muna 2021 kune vanhu vakawanda chaizvo vakabatwa nechirwere mugore rapera chete ra2021.
Sachigaro wekomiti yezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vatsinhirawo vachiti nyika haisati yasvika padanho rakatarwa neWorld Health Organization.
HIV icharamba ichingotaura nezvayo because achisati tasvika kwatioda kuenda kusvika. MaSDG Zimbabwe yakasaina kumaSDG kuti iri nevamwe vari kuona kuti by 2030 inozi SDG tareducea HIV tatopunda HIV.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million uye pavanhu ava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri 1.2 million vanonzi vari kunwa mushonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero yemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapiki aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumapiki aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimboenda kuQatar uko kuri kutambwa mitambo yeWorld Cup yasvika muround of 16 zvikwata gumi nezvitanhatu zvinenge zvichitamba muround of 16. Iko zvino mutambo uri kutambwa Japan ine 1, Croatia ine 1. Mutambo uyu uri kusonakidza zvikuru wapinda muextra time patambwa ipo 112 minutes. Asi nezuro mutambo muwakatambwa England yakarwa Senegal 3-0 zvichireva kuti yave kuenda kumaquarter final. France yakarwa Poland 3-1 kuchitiwo Argentina yakarova Australia 2-1. Asi zvikwata zvizhinji zvemuAfrica pazvishanu zvabuda kumakwikwi aya. Kuchisara chikwata cheMorocco icho chiri kutarisirwa nevakawanda mangwana kuti chinogona kushura mare, kwete kuita zvakaitwa neSenegal, Tunisia, Cameroon neGhana idzo dzakatobuda mumakwikwi aya. Mutori wedenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Morocco iri kutamba zvinodakadza uyezve yakasimudza chivimbo mairi mushure mekurova Belgium neCroatia mukusvika muround of 16 umu. Asi Spain iyo yakatora mukombe uyu muna 2010 yakasiyana zvikuru ne Belgium iyo isina nhorondo yakasimba makundano aya kana Croatia iyo inongozivikanwa nekupinda kwayakaita mufinari muna 2018 uyezve nemutambi Luka Modric weReal Madrid. Asi zvakamira zvakadai mutsigiri wenhabvu vaChris Gwaze vanoti Morocco yakasimba zvekwanisa kubudirira mumutambo neSpain uyu.
Tikuona Morocco ichirova Spain pasina mvunzo ipapo.
Chimwe chikwata chemuAfrica chakasvika muchikamu chenyika 13 cheSenegal chakabuda makwikwi aya mushure mekurohwa 3-0 neEngland nezuro. Aingobatira ZPC Kariba muPremier Soccer League. Shepard Size anoti haasi kushamiswa nekubuda kweSenegal makundano aya.
Panga vasina tasi rekukunda takazova taboisawo kuzvakatazira vatanga vachidzorawo zvibodzwe zvavanotsira goisko neEngland.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaLamek Jekapu vanoti vakarwadziwa nekubuda kweSenegal pamwe chete neCameroon, Ghana neTunisia asi vane chivimbo kuti Morocco ichaita mashiripiti.
Zvakajanya mukuona maAfricans achibuda zvekumhanya amawani bhora redu remunomuka titarisira Morocco kuti itombochovhaende pamberi.
Morocco iri kutarisira kusvika mumakota finari kekutanga uye zvekuita chikwata chekutanga muAfrica kusvika mumasemifinari emakundano aya. Asi mongorori wemutambo wenhabvu vaJustice Muzane Namo vanoti Africa haifaniri kuve nechivimbo chakanyanya makundano eWorld Cup aya.
Zvikwata zvemuAfrica inezve neAfrican pachokwadi chaipo hapana chichaenda kumberi, zvatokwana zvozvaita.
Morocco iri kutarisira zvakanyanya kubva kuna Akrak Hakim uyo akaberekerwa kuSpain anotambira PSG na Hakim Ziyech. Spain ine vatambi vane mukurumbira vakaita saPedri, Gavi, Fernando Torres nevamwewo. Asi chikwata chiri kutarisirwa kutora mukombe uyu Brazil iri kupinda munhandare manheru ano na 9 PM neSouth Korea. Veruzhinji vanotevera mutambo uyu vanoti South Korea haimire paBrazil iyo ine vatambi vane mukurumbira vakawandisa vakaita saNeymar, Vinicius Junior, Casemiro, Richarlison. South Korea iri kutarisirawo kubva kuna Son Heung-min uyo anotambira Tottenham Hotspurs muEPL. Brazil ikakunda inopinda makota finari emakundano aya. Pari zvino Argentina, England, France neNetherlands dzatove makota finari kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nhasi chiri kutarisa zviri kubuda kubva kumitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Mutambo uri kutambwa iko zvino achiri mangange Japan 1 Croatia 1, kwasara maminitsi matatu kuti mutambo uyu uende kumapenalty. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi che Live Talk, kana o kutumira mashoko kustudio 7, shansa ya WhatsApp namba zedu zinoti 001-202-465-0318. Ranuda kuchirira studio 7, tibati na 7 PM pamasaisha ya noti 909 AM, 0930-13860, 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kutongwa kwemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwatanga muHarare nhasi vachiramba mhosva iyi. Mamwe masangano ozeya nyaya yegukurahundi nerunyararo pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuBulawayo. ANC yoramba kutambira gwaro rekuti iferefete mutungamiri webato iri Cyril Ramaphosa pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.